Ko Maria Bepi yazwanika yaziya sekuvari kuya saka takugadzira vanzi isu bazoya tichitambura kuti mari pamwe pane painenge ichitongeka wadiswa kuti vana vasaura kuti mari iri papi vana vafenedzara vasadya zvinonaka pamba asi takanyanya kukosha munyika kana mune enoganasine kuplana kuronga zvakanaka zvichiburikidzawo nevanhu macitizens vachiparticipata mukurongapo zvinhu kuti aiwa mugari rakati tichashandisa zvinhu zvakadai munozviona sei sevanhu navo sevana vezimbabwe
hurumende kairi kuti vahlachwa ya hapana munhu ari kufane nzara muzimbabwe
aiwa isu kwatinobva vana venyika vana vezimbabwe vatambudzika chinonzi kufa hakuzi kupinda muguva chinonzi kufa kurara nayo worara nayo wogorara futi nayo uchitambudzika uchiita kuti chikafu chacho hachiwanyiki patinogara isusu vanhu vaakutoshaya chekudya vaakutongodya zuva rini kaumwe pazuva zvinoratidza kuti vanhu vaakutambudzika chibage chinonga chichiwanika chacho chakwira zvisingaiti zvekuti havakwanisi kuzviafoda vana vanhu vanenge vari kumareseva even kumalocation kwacho nofana makanzwa mudare reparamende vanhu vakataura kuti aiwa chikafu ichi chaakudiwa kumunhu wese nekuti nzara iripo gore rino iri kuzongodza munhu wese hapana asiri kusarudzwa nayo vari kushanda vacho hapana chavari kukora mukoro wacho unonge wakaperera haukwanisi kutenga chibage chinonge chichidiwa kana zvikafu zvinonga zvichidiwa mitengo yezvinhu muzvitoro yakwira zvisingaiti zvekuti hapana munhu ari kukwanisa kurarama zvakanaka munyika saka inyaya yekuti kufa hamaina kana kuchitara kufa kwokupinda muguva asi kufa kwatiri kutaura inyaya yekuti vanhu vari kutadza kutenga zvinhu muzvitoro vari kutadza kutenga chibage chinovakwanira mwedzi wese kana kuti nguva dzose
iyo hurumende yanga ichitotadza kumbobhadhara vamwe vanga vachigadzira migwagwa iyi mazuva apera uye ine zvikwereti zviri kusvika izvo 17.5 billion munyika nekunze pozowedzerwawo imwe mari yemitero kana kuti maarias zvaakuitika izvi semaonero enyu zvinosiya upfumi huri papi chaizvo
aiwa nyaya yezvikwereti zvehurumende inototokitya madza nekuti ndifunga makaona muparamende dare reparamende uye nyaya yevanhu vasina kubhadhara kwayakatarwa nemantv edu katara fu nenyaya zvikoro zvisina kubhadharwa vanawo zvikoro inonzi dhimiya inofanira kubatsira vana vanotambudzika vasikakwanisobhadhara mari yezvikoro pari mazuru nezuru zvemamiriyoni emaus dollars nemarpgs nemaranzi mamiriyoni asina kubhadharwa muzvikora zvira zvazvo zvikora izvozvo nevana ivavo vari kutambudzika zvinhu zvinofamba zvakanaka saka tiri kuona kutoti ndo maitiro acho even vakagadzira dzimwembabhadhiyadziyazidai asi dzachiitwa overcharge zvese izvozvo zvaiitika vanonga vachida kumbunyikidza nekuita zvinhu zvinovafadza ivo nenguva yavanonga vachida kuti vaite asi toora kuti izvi zvinhu hazvina kunakira nyika hazvina kujekera ramangwana renyika nekuti tinofanira kuti tichiita zvinhu zvatinoita nhasi ramangwana redu rinenge rakanaka nevana vachauya mangwana vanoona kuti madzibaba edu akaita zvinhu zvakajirika zvakatinakirawo senyika.